Vashaura nevatori venhauzi tevera musangano wedare remakurukota ehurumende wakaitwa nezuro uyo waiva musangano wekupedzisira wegore rino wedare iri. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati dare remakurukota rakabvumirana kuti varimi ava vabve mumapurazi avakazvigarisa zviri kunze kwemutemo paiitwa chirongwa chekugovera vanhu vatema minda. Izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvekurima pamwe nekugariswa kwevanhu patsva vaparents shiri.
Pane vanhu vakanozvigadzika vega munzvimbo dzekurima kunyanya kumapurazi, vane chitsama vanhu vacho. Pamazuva zana atiri ano atiri kumhanyisa zvirongwa zvehurumende, chimwe chinangwa chedu kuona kuti vabviswa vaenda kwavanofanirwa kunge vari. Vari kuwanikwa mumatunhu ese uyezve vari kutobviswa, izvo zvichirongwa chakatanga.
Vashiri vati sehurumende havana kwekuendesa varimi ava kana vachinge vavabvisa muminda yavari kurima pari zvino.
Vamwe vari kubvunza kuti vanoendepi, vanoenda kwavakabva, hapana munhu asina kwaakabva. Vamwe vari kuzoti kuvanopiwa rubatsiro rwei, isusu hatina rubatsiro hwatiupa kasi kune Department of Social Services, kana paine ane zvamunetsa anoenda ikoko.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori mukuru mubato iri vaDouglas Mwonzora vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinoburitsa pachena kuti chirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva chakaitwa zvisina kurongeka. VaMwonzora vati chingadai chaitwa nehurumende kutorera mapurazi vakuru vakuru muhurumende, avo vane mapurazi anodarika rimwe chete pamunhu ega ega.
Hurumende payakaita chirongwa ichi yakaregera vanhu vachingopinda muminda zviri zvematongerwo enyika. Vanhu vaipiwa land vanga vari vanhu vaingopiwa nekuti vaitsigira bato reZANU PF chete. Asi chokwadi chiripo ndechokuti vanhu vazhinji vaakubviswa muminda imomo nehurumende yakare iyo, zvichireva kuti hurumende iyi haina vanhu pamwoyo payo. Kuri kunzi kune vanhu 500 vakaiswa zviri kusiri pamutemo, asi zvavasiri kutaura vavehurumende inyaya yokuti ko avo vane mapurazi akawanda, amashefu makuru makuru ane mapurazi akawanda haana kubatwa batwa nenyaya iyi. Vari kubatwa batwa pasi kuziva kwatiri kuita vanhu vadiki, vanhu vasina simba, vanhu vasina power restate. Saka zviripo ndezvokuti isu seMDC takagara takati nyaya yeminda inyaya inofanira kuitwa tisingatarisi zvematongerwo enyika.
Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pavakatora mazimba kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe gore rapera kuti munhu ega ega anofanira kuva nepurazi rimwe chete, hapana chati chaitwa kusvika pari zvino. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti dare remakurukota rakabvumirana kuti vachiwenga vatungamiriri renhaurirano pakati pehurumende nanachiremba vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari uye kuti vatambiriswe mari yekunze.
Hurumende iri kubatikana zvikuru nenyaya yekuti madoctors, majunior doctors vari pastrike, nokuti izvi zvinokonzera kuti vanhu vedu pavanorwara vachienda kumahospitals vari kutadza kuwana rubatsiro rwakakwana. Naizvozvo hurumende yaita iri kuita zvese zvaingagone. Munoziva kuti panyaya yainetse yemushonga hurumende yakaunza mishonga yakawanda zvikuru, iye zvino izvi minista wedu wehealth nechild care vari kuita zvese zvakanzi nehurumende vaite, ende zuva rega rega vanofanira kuripota kuna vice president, nekuti president vakatoona kukosha kwokuti tizive zviri kuitika zuva nezuva. Hospital nehospital yakamira sei, pane madoctors mangani, pari kubatwa vanhu zvakanaka here. Ndosaka mukuru number 2 vice president vakaitwa kuti varipote kwavari. Saka kukubatikana kukosha kuupenyu hwevanhu vedu.
Pakamboramwiwa basa navana mukoti vachiwenga vakazivisa kuti ana mukoti vese vairamwa mabasa vainge vadzingwa pabasa, izvo zvakavashoresa nevakawanda kuti vaita zvino pachisoja pazvino zvinoda nhaurirano. Amai Mutsvangwa vatiwo dare ravo rakatambira bhiri richange richibata mafambisirwo anoitwa mashoko padande mutande kana kuti internet. Bhiri iri rinosungisa vose vanenge vachipara mhosva vachishandisa internet. Vatiwo dare iri rakatambirawo bhiri richange richiona kuti paumbwa hofisi imwe chete ichange ichiona nezvekusimwa kwemari munyika, iro riri kudaidzwa kuti Zimbabwe Investment Development Agency Bill. Amai Mutsvangwa vatiwo dare remakurukota rakatambira bhiri rekuvandudza nyaya dzedzidzo munyika nyika kuitira kuti dzidzo yepasi neyepamusoro ive pachena. Zvichakadai, amai Mutsvanga varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau yakanangana nekuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaziviswa nemutevedzeri wavo vaEnergy Mutodi neZuro padande mutande reTwitter uko kwavakati kungangoitwa munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.